Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Tsvakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti, voters roll, riine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission, yeZEC, yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Tsvakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti provinsi yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinsi yega yega vane huwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka, zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva aninga ati tiine shona, but kuti vanhu vanzwa kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasunungwa zviva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations ekuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika, izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona. Asatazive kuti zvii zvichabuda, daindanyiziva kuti zvii zvichabuda, ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadziridzika, but handisati ndaziziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombyuta atanawo aya.
Avo vanga vari vakafano bata chinzvimbo chemukuru wezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunare vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance izvo zvanga zvitungamirirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiti hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mufananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima vhota glory riri pamutemo. Vota zoredu rinofanaka rine masta ewanhu wacho pamwe chese nemapicta ewanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita akawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC voters roll iroro, tiri kurida voters roll.
Vachitaurawo mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo. Vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu. Ende takaseta machinery manje muno nekunze kwenyika. Nenge nyingoti kwavhotwa, tapinza muno, tavhota, tapinza muno. So wait for us. Victory is certain. Change is inevitable. We are winning and there's no doubt.
Vatendai biti avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye varivo mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chinhu chamuri kuhandisa, why should you be afraid to say, come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot. Observe the storage of the ballot. Observe the distribution of the ballot. On top of that, when say, Jitagatwa Gama signed this aid from Anna German, Kuzebanyika, Machai Dalon's forensic testing of every ballot that you're going to be in the country.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabirira maelection munyika hamuite runyarara. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zvikutaurwa neMDC, I think kubva pavakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papointi yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Hatina ukwanisa kutaura na Sachi Garo Wezek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divira upanyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Zvichakadai, vachamisa vati kana Zeki isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi, vachashevedzera kuratidzira munyika yose, uye kana kuratidzira uku kwatanga, hapana achazenga achidzokera kumba, kudzamara zvavari kuda zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Thomas chiri pasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyange hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muvulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muvulawayo muna Kubvumbi kuti vaizodzokazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka, asi zvimwe zvazvoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunutsa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndinokukurudzirai musasara, musasarira. Havasi kutarisa zera kana kuti wakaite sei unogona kufamba here kana kuti haugone kutaura. Vese ivavo variko kuti vakubatsirisei.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato reZANU-PF pamberi pesarudzo vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende, vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic, sometimes kune uchidiwa mari $5, iwe $5 yachauna, pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuchipatara. Sometimes zvinhu kunonyoresa kana wakazvitakura, unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womborifewa uko neuko, apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka. Ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. sachigaro weApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti varikunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu 10 nechidimbu kubva muzana 17.5%, yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu 20 nezvishanu nechidimbu kubva muzana 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu 20 kubva muzana, kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mapepa angachifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamwe macivil servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvekuti tikatarisa tinoona kuti panenge pakuita sekuti kune vamwe vanenge vakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanivapirwei 22.5%, nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%. Asi nyaya iripo, chinyuto chaavapo chaachekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5%, vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api amuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council takutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvefoni yangu pakuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwazve ko isusu tisitonzi tadii, nokuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo nemari yatanga takakumbira kuhurumende inoita kuti mushandi ararame. Zvinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodaira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igo address. Saka ndo zvataita izvozvo vakandinei.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari here, kana ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe17?
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuani, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vese vehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan 60 nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon parikurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga anoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira maronde raCentral mudare reParamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaCaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatora pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remaronde raCentral uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopers kundiona veZANU PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagare vekumarondera Central.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko uyezve vanhu vari kuda shanduko. Zvandiri kuona mandiri kufamba umu ndiri kuita madoor to door, vanhu vari kudayira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemaronde raCentral ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemaronde raCentral. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remaronde raCentral ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemaronde raCentral?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura maronde raCentral, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi nenhau iyo yedu yeMDC Alliance kuti tichaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tichavapa mikana yekuwana mabasa nekuti marondera inzvimbo yanga ine maindastri akawanda, asi maindastri aya zvaakunge maghost industry. Saka isu tikuti aiwa tida kuamuta maindastri edu aya kuti vanhu vaone mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachinotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tinoda kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudza vangeri reshanduko mumaronde raCentral ende vanhu vari kuritambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumaronde raCentral?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vamapato madikidiki asina zvavo isenti yakawanda.
Pamakanga muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno maronde raCentral.
Toti sarudzo dzaitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndida kuita mumiririri kana ndaita mumiririri wevanhu marondera, ndida kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemaronde raCentral kuti tikwanise kumutsa indastri yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo, nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavaone mabasa. Kana vanhu vachinge vaona basa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi. Ndo zvimwe zvinhu zvaparara munzvimbo yedu yemaronde raCentral. Saka ini ndikuvimbisa kuti aiwa tichaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumaronde raCentral, vachitaura vari parunhare kumarondera kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuchipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. sachigaro wevechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa munzvimbo iyi. Vafarai Sidumo Sitole vanoti vatsigiri veZANU PF vari kufamba vachibvarura maposta eve mapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yana kukwanisa kunzwa divi reZANU PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya, kwedu uko tiri kuChipinge Central. Saka mamwe mawards eChipinge Central like what's name iro. Ine ekubvarwa maposta a President we Alliance, President Nelson Chamisa pamwe chete na MP na Councilor weko.
Zvakaitwa rini izvi?
Swa 6 July unoyo. Pakuratwa maposters ku what's name iro. Pa maundwa business center. Maposta iwayo aiswa ipapo vanamirwa ipapo. Then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake ranochedzerwa naRuth Chikavanga. Ndokubva abvarura maposters iwayo. Abvarura maposters iwayo zviya zvezvi. Ndobva tange kuintimidira kuti ari kumashawo kumukurutsira kuti anotokupishira mumba after election. Then adaro zviya zvandobva ishi yaiswa kuna aspiring candidate. MDC Alliance MP Livingston Dlomo. Livingston Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi. Then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko masi18 nevepeace vaenda ikokoko ndobva vazotora Shumba ndobva vauya naye. Vauya naye kuno kupolisi kunoko nanhata tata ziviswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here, kesi yacho yakabvisirwa faini here, ichaenda kukoti here, hatina kana information yatiri kuziva izvozvi.
Saka nyaya yacho yakangopera yakadaro.
Yakangopera yakadaro because iye yakatodzokera mucommunity, akutooneka mucommunity, akutotenderera hapana kana chatataudzwa.
Ko pari zvino zvino zviri kufamba sei?
Kwera nezuro, takasangana nana Africa Challenge yakadaro kuwat 8 euro kuti again kuna Madeline Maremu dzari kuti candidate yeMDC Alliance akanzera ikoko. Kwakabharwa kuti maposters aniwo nemurume anonzi Bangwayo ikaenda futi kupolisi.
Avo vanga vari sachigaro vevechidiki veMDCT kuChipinge kuWard 9 vafarai Sidumo Sitole vachitaura vari parunare kuChipinge naTanonoka Wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Muhlanga nyauye achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance rekaitiende kune zvitorwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Ellen, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGerman. Maitirwo ari kuitwa nezeki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZANU PF. Ezvino izvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kwete kazvinhu hazvina kufamba zvakanaka, itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka. Ivo voramba vakangoti kwete, havasi kuzofa vakadzokera kumashure, ende zvavari kuita izvo ndozvavari kuzoita. Mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete, vari kuda kusapota ZANU PF, havasi transparent.
Zita rangu ndonzi Mubatsiri Jo. Ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemaprintiro eballot nemapolling stations asinga mamwe akangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Taba, tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokuoneka ine mufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.